of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 ndira 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees nama US dollar. Ndikati ndo zvatova standard.
Rimwe sangano rinomiririra varairidzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi-chimbi pakati pevabereki, varairidzi, vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro.
Zuva nezuva tinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation yemadirectives egovernment.
Asi hurumende inoti vanotyora mutemo wayakadzika muzvikoro vacharangwa. Vamwe varimi vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kupa kuti vashaye tariro mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi-chimbi pakati pevabereki, varairidzi, vakuru vehurumende nezvikoro. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka kune zvimwe zvikoro sezvo zviri kurambidzwa kudzinga vana vasina kubhadhara mari dzechikoro, uye kurambidzawo kuwedzera mari kana kubhadharisa nemari dzekuAmerica chete. Hurumende inoti zvikoro zvinotyora mutemo uyu zvicharangwa. Hurumende pachayo inonziwo haisi kubhadhara mari dzevana vanoshaya pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wePTUZ vatakavafira Zhou.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees nama US dollar. Ndikati ndo zvatova standard muzvikoro. Maministry officials ndo anotoita sokuti akupinga kana kusaziva zviri kuitika muzvikoro. Saka kutora zvikoro 23 zvinongori padhuze nawo kuda mwara zvibatsiri. Zvikoro zvinopfuura kuma 10,000 zviri kuchaja mafees ema US dollars.
Iro dambudziko rapinda mushairi ringagadziriswa sei, Dr. Jo?
Chingapa kuti izvi zviite zvishoma. Panotoda musangano wechimbi-chimbi wokuti vaministry officials aripo apa, vakuru vezvikoro varipo, varairidzi varipo, maparents aripo. Kana pasina kutaurirana tinganyeperana, because dzimwe mariwo dzinodiwa muzvikoro hadzikwanisi kurana chikoro kusvika koto riripere. Kumabhodhingwo, kana hurumende ichitaura kuti vana havamanikidzwe kubhadhara fees, tombotorida chikonzi.
Ko chikonzi chakaipeizve, Dr. Jo?
Chikonzi hachikwanisi kufamba. Vana vanobva kwakasiyana siyana, vamwe vanobva kuHarare chikoro chiri kumberengwa, vamwe vachibva kumberengwa chikoro chiri kuHarare. Saka zvinoda kuti tichoisa musoro pamwe chete tibvumirane kuti mafees angabhadharwa zvakadini. Asi hongu kune vamwe vashomawo vakuitira ujire, vakuchajawo mari dzamaus dollars dziri beyond the ability yemaparents even navarairidzi. Saka kwatovawo neabuse, and abuse yachona vari abusive. Havatombobati kana even nedistrict kana neprovenu.
Nechikonzero chei vachikwanisa kuita madiro ajojina?
Kuti vanenge vachiojikidzana nevanhu vari ikoko. ma district officials, ma provincial officials, mari dzavo dzinongovawo mashangura pata. Havatorina education allowance kuti vamwe vavo vakutokundwawo nevanhu vanosupervisor, vavisor, maticha ari muzvikoro. Saka zvakaomera kana kukurira kumusoro setsvimbo. Zvinotoda musangano mukuru wekuti vanhu vanotaurira nachokwadi kwete kunyarana. Saka zvongoti munhu anongomira woti hei zvazviiti, hationi zvichiita. Kuda chingaita ndicho kuti education is a right.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei apa mukatsanangura?
Hurumende iwane way yokuona kuti vana vanoenda kuchikoro kana kuti mafees ari subsidized obhadharawo anokwanisa kuti vabereki vabhadhare, but the whole aspect ana infrastructure na zvimwe zvakadaro zvichisubsidize nehurumende ichipa yatinoti mari dzokuti zvikoro zviri kumashure zvikwanisewo kuti zvibudirire zvawane mabook textbook vana vadzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Asi kunyangwe zvinhu zvaita manyama amire nerongo, mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti zvikoro zvinotsaudzira zvicharangwa.
Zvone zvatinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation ma directives e government.
Mungati zvave zvingani zvazvikanda mukanwa mamupere?
Kuti zvazvingani handisati ndani ma statistics acho, asi tiri kupinda tichiti chatanzwa toenda tondobata, chatanzwa toenda tondobata.
Muri kutora matanho api kune vanenge vazvambarara pamusoro pemutemo?
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kutaura nahead. Obviously anopiwa yatinoti warned and cautioned statement. Tikaona oramba achidaro anenge akuchacha.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti kuti dhora remunyika ridzoke zvine mutsindo richitambirika uye kugara, hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba anosanganisira kuona kuti veruzhinji vave nechivimbo naro. Vagwanyanya vanoti nzira inoita kuti hurumende idzore dhora remunyika zvine mutsindo inofanira kuona kuti zvinhu zvakaita semitero zvabhadhariswa nemari yemunyika. Pari zvino mitero mizhinji iri kubhadharwa nedhora rekuAmerica, uye mitengo yezvinhu zvakawanda iri kutarwawo iri mumadhora ekunze. Sezvo vanhu vasisina chivimbo nemari yemunyika nekuda kwekuramba ichishaya simba kwariri kuita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGwanyanya.
Tinoziva kuti kumberi kunoenda uko zvichida nemafambiro atinge tichiita nemagadziri nemarukiro anenge achiitwa nyaya yacho tichazoda kushandisa mari yedu. Asi rwizo rwendo rwacho vandinozama kusimbisanangure kuti pazvinomboshata tidirika nazvo zvinenge zvichigadziriswa. Asi zvichigadziriswa hatisviki yedu. Tisingasviki yedu tinoramba tichivavarira, tichichengetedza, tichibatira, tichiibve nekunosimuka tozvizonomira ega, tozvichitya panguva yekuti vanhu tinenge tagutikana kuti mari yedu yachisimba, yachimira ega zvekuti tinogona kuishandisika. Tongoitawo sedzimwe nyika.
Saka zvinogadziriswa sei vaGwanyanya?
Ndakupai nyaya dzemuisa mari yeforeign currency munyika. Nenyaya yekuvhara mbombi dzemari. Zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini chimutero chinofanira kubhadharwa nemari yemaZimbabwe ndola, sezvavakamboita kumashure vakati mitero nedzimaTTD ngaibhadharwe nemaZimbabwe ndola. Pavakadaro tinoreva kuti iwo nyange ukada kuti utengese maZimbabwe ndola ako uri kutengesa, asi mangwana hurumende inokogodza ichiti ndoda maZimbabwe ndola aya kuti ubhadhare mitero yangu inonzi super demand yemaZimbabwe ndola. Saka izvi ndozvandinoona sekuti zvingatidzokeredza padzikamo. Zvingati chitazve padzikamo. Zvakamboitika mwedzi yapfuura. Mwedzi kuna machikumi kuya mwedzi yapfuura. Zvakamboitika izvozvo. Saka ndinotarisira kuti zvikaitika zvese kudaro tinodzoka padzikamo. Asi tina mberi uko hatitarisiri kuti tinge tingovhungana zvakadai panyaya dzedzikamo. Aiwa, tinotarisira kuti pachivawo nedzikamo inoendirira mberi kwenguva yakatandavara.
Asi mitemo imwewo yakafanana neyekuti vemabhizimisi kana kuti vezvitoro vakukwanisa kuenda kungonohodha kune mamanufacturer, kune vanogadzira zvinhu, mitemo inorerutsirawo here kana kuti inosiya vemahorosero vari mubhizinesi vagwanyanya?
Dambudziko hongu riripo, tinoziva kwarinobva. Asi zvimwe zvanga zvochiitika zvakuda kuti zvidzoreredzwa. Upfumi hwedu hwanga hwanyanyira panze painformal system. Unoda kuti hudzoreredzwe pakare senyika dzimwe dzese dzinongofambawo zvakanaka. Tese ngana nangana achibhadhara mitero paanofanira kubhadhara mitero.
Nyanzvi yezveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wekurima hauna kumira zvakanaka rwendo rwuno sezvo mvura yakanonoka kuturuka ukuwo vakawanda vasina madhamu ekuti vadiridzire mbeu dzavo. Varimi ava vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwapa kuti kurima mbeu dzavajaira dzinoda mwedzi yakawanda kunetse. Hurumende yakatoparura chirongwa chekudyara makore checloud seeding, asi izvi zvinonzi hazvina zvakawanda zvazvichabatsira. Asi havasi vose vane misodzi pamatama. Mutungamiriri werimwe sangano rinomiririra varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, ICFUZ, amai mai wePGT, vanoti varimi vakabata mvura yekutanga zvakanaka vane mbeswa dzavo dziri kukurawo zvakanaka.
Varimi vakatanga kudyara nemvura yakatanga kunaya. Nyangwe hazvo zvirimwa zvavo zvakarohwa nezuva kwenguva yakareba, vane mumera wakanaka zvikuru uye chibage ichocho chava kufurura.
Asi vanoti varimi havazoshayi havo mamwe matambudziko.
Mukurima kwose matambudziko haashayiko. Dambudziko guru nderekunonoka kuwana mainputs akakwana, kushomeka kwemvura yamadiridziro, kushomeka kwemagetsi apo varimi vanenge voda kudiridza nekunonoka kubhadharwa zvirimwa zvavo kana vatengesa.
Nyanzvi yezvekurima vanoshanda vakazvimirira sechipangazano muzvare waDzanai Manyore vanoti mwaka uno unoda kuti murimi angwarire sezvo mvura iri shoma.
Mwaka watakatarisana nawo hauna kumira zvakanaka, haisi mwaka yatakajaira iya. Saka kuitirawo kuti murimi zvimurerukire pakuburitsa mari paho dai zvaikwanisa kuti ndima dzatajaira dziya pamwe tichipfupikise mbijana, nekuti dzimwe nguva mukaita ndima dzakakurisisa nepaane mwaka kuriritira dzinozonetsa. Rwepiri ndingataura iwo kuti varimi dai vaikwanisa kupinda mumashort season varieties dzandingati mbeu dzinokurumidza kusvika.
Ambuya Rosemary Mbizi vanorima vari kuchikomba kuchivhu vanoti zvipfuwo zvavo zvichiri nani asi muminda hamuna kumira zvakanaka.
Mvura haisi kunaya. Mvura, tiri kuchema mvura zvikuru. Yatakawana muna December yakatibatsira kuzvipfuyo. Zvipfuyo zvaane sora nemvura yokunwa. Muminda umu ndomune dambudziko guru. Mbeu dzedu dziri kuchema mvura. Mvura ishoma zvachose zvokuti hatina kana tarisiro yokuti tinopinda mumaguta. Kudziwana mbeu dzacho mutengo wacho wakakwira zvisingambobviri. Pamwe chete nefertilizer iri kudhura zvokuti
hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvekurima Muzvina fundo Obet Jiri vakaudza bepa nawo reSunday Mail kuti vari kufara nekunaya kweita mvura zvavakati zvinovapa chivimbo kuti varimi vanogona kukohwa zviri nani. Asi mumwe womukuru wesangano re4H Foundation rinobatsira varimi richimboshanda nehurumende vaJohn Muchenje vanoti zvirongwa zvakaita sepfumvudza zviri kubatsira varimi.
Tinofara nekuti matinofamba munzvimbo dzakatekeshera varimi vedu vakanzwisisa vakatevedzera marimiro atinoti conservative farming methods repfumvudza anoenderana nemamiriro ekunze.
Gore rino kunonoka kunaya kwemvura mumatunhu akawanda kunonzi nevamwe varimi vakataura nestudio 7 kuchaita kuti vatsvage mamwe mabasa emaoko ekuti vatsvage chouviri. Nezuro, kambani yeTobacco Industry and Marketing Board yakazivisa kuti minda yakarimwa fodya gore rino yakadzikira nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 6.7%. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega imi zvamunofunga.
Mamuka sei ko muri yeZimbabwe kwamuri matima nenyika anokwasai ndimufundisi moyo. Ndinoti muriko here hama dzangu mose vari ku KZN ku Durban uko kwaZulu-Natal nemvura iyi yatiri kuona ikuramba ichinaya yatiri kunzwa ikuramba ichinaya iri kupwanya dzimba nokuparadza zvivakwa nokuuraya vanhu vakawanda. Zvinoti kuti vamwe vasati vawanikwa muriko here vana veZimbabwe kuna na Verelem uko kuna na Pageti uko kuna na Emhlanga emudloti kwamashu HP inga itongati chatongo vachigairo senzvimbo ramamvura singona yachiparadza vanhu vakawanda. Tinoramba chiseyo pamuna Mwari kuti Mwari kudenga akitirewo zvakanaka haniso mvura zvine mwero nokuti marwadzo nematambudziko ari kukonzerwa nemvura mukati meri nopasi ari kuramba achiwanda kana isizi mvura ihondo kana isinzi hondo maearthquake kana isizi earthquake madutu mpengo zvirwere zvakasiyana korera mararia mukati menyika yekwedu weZimbabwe nachiredzi masvingo kukwana gudo kumapurazi kwana ingrosi uko ishi. Tinongodai Mwari akanyinzwira vanhu vake uye futi muitiro zvakanaka. Tirambe zvina mata nekungokunyengetera kuna Jehovha Mwari tisapera tariro neupenyu. Zvinorema zvinorwadza asi tinobuda chete tirambe zvinamata nezvatinoita vanoita zvakasiyana-siyana kuchengetera Mwari wemu. Amen.
Masure zvinhu zvashamata nezvitudio 7 vateereri vose vestudio 7 ndinokukwazisai neniforomu kuru nguru yetu vatadai kupinda pastudio 7 apa aini handichahwisisi kuti chavangu ndiyekuta seti ndiwe wadova mukuru kuna chamisa komombomofonera mvura kuti adii dai masiyana naye kuti mweya yedu igadzikane. Zvamugara muchotaura zvachavangu izvo hazvatoti siyanai nachavangu ichoraka kufonerai musamubvunza komadivunza munangabo kuti komaya fresh election anoitiwa rini.
Pamusoro haini ndanchiti dai vamboregawo mukomana chamisa ambotunga nokuti mukomana unechipo chipo vanhu vezimbabwe ngatikoshesei chipo china mukomana wa chaigona kuzosvitsa nyika yedu palevhu rakanaka unogona kuzosvitsa nyika yedu palevhu rakanaka. Vana munangabwa havadi kuti muite zvokuvata sokuti munovafundudzira kana muchida kuti vabve vanobva vanhu vaya asi kuti vanoda kutaukwa navo zvakanaka.
Pastudio 7 masora sei hama adiwa vateereri nevashamarari mese. Ndinoda kuti tibatsirane panyaya yevarume ava vari kungobvongodza. Ndinofunga zano yakabvokuro ichingoita zvainoita mabasa ayo okuuraya siyaiwo muzimbabwe ndo yanyanyo kuite mbiri chaizvo. Kunyange kwese kwatakabvawo kutakakura nayo isu zano tichiona mabasa ayo payakatanga kumboiso musoro wejongwe kuti jongwe ndiro rinotonga ipo paya ndopakanyanyokipe zvinhu zvese ipapa. Chitarisai muone kwayakinda nyika yacho. Havasi kuda kumboona munhu anosumudza musoro wese anosumudza musoro chete go but anenge akazodzwa hama dzinodikanwa akazodzwa anotopabuda chete. David naGoriati vakatarisana. Goriati anga ari mwana mudiki, David anga ari munhu mukuru chaizvo kuti aitarisire kuti anokurira mwana mudiki. Saka apa toro kuona kuti anokurirwa ndoupi apa bati zvakazodzwa hama dzinodiwa.
Makadiko vashamarari vestudio 7 ndiri gogo emuZimbabwe. Zviri kuitika muZimbabwe izvi zviri kutishamisa kuti muZimbabwe mune vanhu vane rudzi rupi nika dzese dzemuAfrica dzisatambo zviona zviri kuitwa muZimbabwe. Iye zvino ana Chabangwa ava vabuda, minoti munhu akadzidza here ane pfungwa dzakavandudzika here? Chabangu vada kuvhiringidza futi samonzora, asi vanhu vakadzidza ende vane meso nepfungwa vari kuona kuri kuenda Zimbabwe. Havana tsitsi nekuraramo neraramo iri mukati meZimbabwe, vanoda kungoparadza. ZANPF ibato rakapindira kuparadza. Iye zvino upfumo hwenyika zvicherwa, vari kupa kune dzimwe nyika. Nyika ina marodzi, haina zvipatara, zvikoro, zvese zvafa. Ana Chabangu ndopavanotsigira zvinhu zvakaipa kudai. Vanhu vakadzidza maZimbabwenza haana kudzidza mupfungwa. Mupfungwa chaidzo havana kudzidza. Ndini mushamarari weStudio 7. Ndini mutereri weStudio 7. Rogo vari muZimbabwe. Vari kurwadziwa nenyika yavo zviri kuitika neno rudzii ruri muZimbabwe, rudzii rusingaoni nekufunga. NaChabangu vari kuda kuti nyika iparare. Ana Chabangu, zvaari kuita Chabangu hazviitwe. Zvese zviri kuitika muZimbabwe hazviitwe mune dzimwe nyika. Rudzi rwemuZimbabwe ana muZimbabwe vandudzai pfungwa, makadzidza pfungwa dzenyu ngadzivandudzike.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira maaudio. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re-European Union nezuro rakaisa mutungamiri wechikwata cheHamas vayaha sinwa pavanhu vanopfurikidza mwero kana kuti terrorist list, vachipomerwa mhosva yekuronga kurwiswa kwakaitwa Israel musi wa7 Gumeguru nechikwata chavo ichi. Izvi zvinoreva kuti kana vaine mari kana mimwe midziyo munyika 29 dziri mugungano iri zvinotorwa, uye hapana vanobvumidzwa kuita bhizimisi navo. European Union yagara yaisa chikwata cheHamas pane vainoti vanopfurikidza mwero, asi muEU hamuna kubatana panyaya iyi sezvo dzimwe nyika dziri kushorawo Israel. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame kumucheto wemusangano weWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland. VaBlinken vakati vakaudza vaKagame kuti America yakagadzirira kutsigira nhaurirano pakati peRwanda neDemocratic Republic of Congo kuti pasaite hondo pakati penyika mbiri idzi dzisiri kuwirirana. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa sarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika munambudzi gore rino. Musarudzo dzekutanga dzakaitwa mudunhu reIowa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda. Dzimwe sarudzo dzechipiri dziri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno kuNew Hampshire. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari muOhio vaTim Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Maita basa wazininga. Aiwa ano kuwi na kwa kaita mkuru wedu former president wa Trump ku Iowa. Hakuna shwa kuno shamisa na uti. Raga gara jirati za pama polling eku Iowa acho aita orakuti. Wanga wari above 50%. Uye jie panga basi na muna ripeji kuna u. Anga kwanza kwa challenger. Ma Republican cha iyo aenda ifunga kuti acha uya kuzo kuikwiza. Ana Paul Ryan wanga wani mukano awana kuya nana Liz Cheney saka waripo wacha ndione acha wa misa
muri kuti wa Trump hapana anokwanisa kuva misa here murwenduru
wa Trump vane support inotyisa tirikurangarira kuti 2020 vakatora 75 million votes dzangatsa dzamboitwa muno ma America for a losing opponent. Saka hai, waniwa wachiru kuwa tzigira. And it knows ya kuti Iowa state yema Republicans. Saka hizo jo, uzanga zisiri jazo, jino shamisa.
Kukumberu kwa apana jume jinga shandu kere, jino gona kuzoita kutiva Trump wa mire.
Kuti wachazo wana muna ninga anuwa challenge hapa mbele hapo. Inini chanda kuona onge chichawa mabreka au inyaya zao zirimu matari. Ndo kuona kwangu kuti pamwe nyaya idzodzo ndo dzingango kwanza kuwa piringisha asi parishino andisi kuona achawa misa.
Kana waka udirira kukunda kuwe mtungamiri webato ravo musarudzo dze mtungamiri wenyika munoona vachizo misi dzana zvakadii na va Biden vari kutungamira oma Democrats
vakazo budirira kuti vanono kwikwidzana na va Biden. Hey, agore rino kwakaipa nokuti tikuona kuti hondo iyi ye Israel ne Palestine inenge iri kuita kurudunura support ya va Biden kubva kune vanhu vechimuslim ne college educated women ne vana vechidiki vanga vakatsigira bato rema Democrats. Saka ipapo ndo panenge pachaita mangange. Tinoziva kuti isusu ma elections mazhinji ano decide kwa educated women, suburban women nema independent. Saka tinoona kuti 2020 kuti va Biden vange vachikunda kuna na Arizona na Georgia vanga vari vana vechikoro iva vandabva kutaura nevamwe vemarudzi vanobva kune nyika dzakawanda. Saka ipapo ndo panenge pachange pachitariswa kuti achakunda pama immigrant nezvakadaro daro ndiani. Neimwe voti inofanirwa kunge ichitariswa ndiye ma Latino kana ma Hispanics vanenge vanowedzerawo kuti tione kuti angange achipinda pamberi ndiani.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari kuOhio vaTim Muringai vange vari parunare neStudio 7. Tatimbotarisai zviri kuitika mumitambo yemakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kuenderera mberi kuCote d'Ivoire. Vatsigiri vazhinji munyika vaine maonero akasiyana-siyana pakati pezvikwata zviri kukwikwidzana. Mitambo yakatambwa nezuro Burkina Faso yakarova Mauritania 1-0, Namibia ikarova Tunisia 1-0. South Africa yakatambawo ne Mali. Nasi kuri kutarisirwa mutambo pakati peTanzania neMorocco uye Democratic Republic of Congo ichatatsuranawo neZambia. Tichange tichikupai zvichange zvichibuda mumakwikwi aya tine nyanzvi dzatinokurukura nadzo nezvemitambo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yange iri yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano yechimbi chimbi pakati pevabereki varayiridzi vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro. Asi hurumende inoti vanotyora mitemo yavakadzika muzvikoro vacharangwa. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare mangwana. Ano kuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupa echirongwa cheIsiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.